manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 4 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akatanga kunditukirira nezvinonyadzira akandirova kusvika shamhuya yapera. Then he went back kumota ndokudzoka zvakare. Ndokutanga kucontinua kundirova vanhu vaivepo mustreet vakatoungana kuda kuona kuti chii chiri kuitika.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekurohwa kwavari kuitwa nemapurisa munguva yelockdown zvichitevera kubatwa kwevanhu vapfumbamwe vaine chirwere checoronavirus.
Matei tingotsvaka zvimabasa kuti wasikwana pokudya pasaka zvakatotituma vemanje kuti tinosangana nakawanda kuti tiwane chikafu.
Dambudziko rekushaya chikafu roita kuti vanhu vabude mudzimba dzavo munguva yelockdown izvo zviri kuita kuti vazviise munjodzi yekubata chirwere checoronavirus.
Mamembers edu akarasikirwa ne zvinhu zvakawanda zvino udzamu wema thousands of dollars and
vanotengesa zvinhu kwamutare vanoresikirwa nezvuru zvakawanda zvemadhora zvakaparadzwa nemapurisa nezuro kwamutare kwakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti havasi kufara nekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa pavanenge vachifamba vachitsvaga zvokudya kana mishonga kuzvipatara. Izvi zviri kuitika panguva iyo hurumende yaisawo masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji munzvimbo dzakawanda munyika. Zimbabwe yapinda muzuva rechitanhatu yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vapfumbamwe muZimbabwe uye kuuraya munhu mumwe chete. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji vakaita samai Tracy Nhondo vekukadoma vati havasi kufara nemabatiro avari kuitwa nemapurisa panguva yavanenge vabuda mudzimba kuitira kuti vanotsvaga zvokudya kana mishonga kuzvipatara. Amai Nhondo vati vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa ainge ane shamhu vachibva kuchipatara nemuvakidzani wavo akanga avaperekedza.
Saka ona wavibik chauda kutosvika kumba tiri muna Leonard padhuze nerubatsiro primary. Takasangana nemota DRG police ndobva one wavo ajamba anga akabata shama I think yakareba 2 meters dzavari kufamba vakabata dzavanongotema muti and it was very thick abati huyaipano. Saka ndakashaya kana mukana wokutiza ndokuda kutsvaya kuexplaina kuti ndiri kubva kuchipatara. Haana kuda kunditeerera akangotanga kuataka zvikanzi haundipindure. Waita mwana mudiki akatanga kunditukirira nezvinonyadzisira akandirova kusvika shamhuya yapera. Then he went back kumota ndokudzoka zvakare ndokutanga kucontinua kundirova vanhu vaivepo mustreet vakatoungana kuda kuona kuti chii chiri kuitika.
Hanzvadzi yavo vafara inondo avo vanove munyori pamwe vachiitawo zvekugadzira mafirimu vati havasi kufara kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa zvisina tsarukano.
Taona kusini vakatipa referendi but up to now there are no arrests dzamboitika. Hatina kana kumboudzwa kuti nyaya apapi. Zviri kuita kunge munhu ari kungovigwa vigwa.
Mumwe mugari wemumusha wembare muHarare, amai Charlotte Java, vaudza Studio 7 kuti masoja ari kuonekwa achifamba-famba munharaunda yavo asi ari kuvabata zvakanaka.
Kufamba ari kufamba sasikuru wavanhu ari kuti fambai utengesai asi musaungana zvakataurwa naprezidendi asi saka ndikutedzera saizvozvo hakuna munhu ari kurohonzwa tengeserei kutengesa vanhu ari kubvunzwa kutengesa hapana ari kurova munhu
asi mashoko atatambira kubva kumarondera nekuchitungweza anoti masoja akarova vanhu vaizvifambira zvavo vachitsvaga pekutenga zvekudya gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vakurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzevanhu panguva yehurumende yakavhara nyika yose senzira yekurwisa chirwere checoronavhairas icho chauraya munhu mumwe chete muZimbabwe vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu pasi rose
mapurisa ese eZimbabwe ngaapiwewo zvekudzivirira zvekuvhara kumeso maoko uyezve pavanenge vachiti vanhu pindai mugare mudzimba ngavasasvika pedo pedo ngavaramba vachisiya mukana mamita maviri kubva panenge paine mupurisa nemunhu ukaona mupurisa ava kusvitsa mbhoma pamunhu zvinotoreva kuti atosvika pamunhu iyeye anogona kutapurirwa chirwere checorona virus
mutauriri wemapurisa vapounyati vakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere zvakataurwa nehurumende zvekuti vagare mudzimba uye vasangofamba-famba pasina zvavari kufambira zvakakosha vaudzawo Studio 7 parunhare kuti havasati vatambira mashoko emapurisa anonzi ari kurova vanhu zvisina tsarukano asi mutungamiriri wesangano repassengers association vatafadzwa goliati vativo veruzhinji vari kushungurudzwa nemapurisa kunyange vaine zvikonzero zvisvinu zvekubuda mudzimba
isu chatukuramba inyaya yekunzi vanhu vachange senge vachishungurudzwa vachirohwa nemasoja vachiita sisi kana kuti kurohwa nemapurisa izvi hatitenderana nazvo vanofanira kubvunza kuti munhu uri kufambirei wopuhwa chikonzero chaita kuti munhu afambe nguva yaari kufamba iyoyo
vanorarama nekutengesa mumisika vanoti vaomerwa neupenyu sezvo varimi vasiri kukwanisa kuuya neuwandu hwavo nezvirimwa kumisika yezvirimwa yakaita sembare musika amai Nyasha Hodzi avo vanorarama nekutengesa mumbare makare vati varimi vashomanana vakwanisa kusvika nezvirimwa kumisika nhasi zvave kuita kuti zvinhu zvakaita semadomasi nemiriwo zvidhure
tinha iripo ndekuti varimi vari kuuya asi zvinhu zviri kuuya zvichidhura lockdown iri kutiwisira pasi tiri kutofa nenzara zisingaiti tai kuti zvinhu zviite nani
mumwe wavanorarama nekutengesa uyo ada kudaidzwa nezita rekuti Linet ati kana varimi vakabvumidzwa kupfuura pamapurisa vakatakura zvirimwa zvavo zvinoita kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo
isu tiri kutoti varimi ngavauye just because hadzina kana chekubata timbarume wacho ndiwo madomasi hadzina kana varume totorarama nechivhenda saka hapana tikarega kutengesa takutofa hatina kana chikafu mudzimba umo ndo upenyu hwedu hwokutengesa uhwu ngavauye varimi ndapota
pasvika Studio 7 pamusika wembare panga pakavharwa pasina kana murimi mumwe chete zvake anga aine zvirimwa mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chideme vaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kutaura nezvekuti musika uyu uchavhurwa rini vachiti titaure nehurumende mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakakurudzira mapurisa kuti asiye varimi vachipfuura panenge pakavharwa migwagwa kana kuti pamaroadblocks vakatakura zvirimwa zvavo kuitira kuti vakwanise kunotengesa senzira yekuti veruzhinji vakwanise kuwana zvekudya Zimbabwe yakavharwa kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira chirwere checoronavhairas icho chabata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu pasi rose vapfumbamwe vari vemuZimbabwe uye kuuraya vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu pasi rose Zimbabwe iine munhu mumwe chete Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
vamwe vagari vekumaruva mudunhu remashondaland west vanoti kunyange hazvo vari kuedza kutevedzera zviri kukurudzirwa senzira yekuderedza kupararira kwechirwere checoronavhairas vanoti nzara ndiyo yave kuvabudisa mudzimba dzavo nhunhu raijena anoti panyaya inotevera
dambudziko rekushaya chekudya nemhuri dzavo chimwe chezvinhu zviri kuita kuti urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba dzavo husabudirire zvakanaka munzvimbo dzakawanda kuno kumashonaland west Mumwe mugari wepabutsu pedyo nechinoi akatarisana nedambudziko iri vaSimon Katsvere vanoti vari kutevedza mutemo wekugara mumba asi nyaya yenzara ndiyo yava kuvaburitsa panze vachinotsvaga zvekudya izvo vanoti zvinovapa mukana wekubata chirwere ichi sezvo vachisangana nevanhu vakawanda apo vanenge vachitsvaka chikafu. Mumwe mugari wepabhutsu pakare vakizito mugabe vanoti vari kutevedzera zvakakurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanhu vagare mudzimba dzavo asi havasi kunyatsoita izvi nemazvo.
Zvandakanzwisisa inyaya yekugeza maoko nemvura inesipo after pamaseconds maka 20 seconds uchigeza maoko kwozoita distance yekunge muchifamba kana kuti makamira sezvatakaita izvi togara tiri 3 kwete 4-5 zvichienda kumberi. Tinombotry hatizogoni 100% asi tinombotry.
Ambuya Ana Tembo avo vaipona nekutenga nekutengesa zvinhu muvanhu vanoti pavakanzwa nezvecoronavirus vaifungidzira kuti nyaya yechirwere ichi ichakurumidza kupfuura. Ambuya Tembo vanoti zvave kuvaomera sezvo vasina mari yekutenga sauti, mafuta nekugaisa nekuti hapana zvavari kuita zvinovawanisa mari munguva ino apo vanhu vakawanda vari kugara vari mudzimba dzavo vachityira kubata chirwere ichi.
Saka zvino zvimwe izvozvo zvoka vanhu vaifungidzira kuti adhavazi zvino izvi idambi zvichaperera apo asi vanhu vazotoona kuti zvinhu izvi zvaasirias nzara shuwa yekuti munhu hauchakwanisi kuzviparira kuti uwane chikafu chekupa mhuri. Iyoyo dambudziko iro mwanangu riri hapana chibage mwanangu takarima tanga takutonongodza kunanikidza pazuva zvezvezvi taita kare kare zvezvi zvinanikidza pazuva uchidini uchigaisa haungambofika nenzara mwanangu nekuti dakotenga kushopu kushopa kusaita asi chibage chacho chezvi kuti uteme muriwo utengese utore mari yacho utsvake utaimira pachigayo mari yacho mwanangu manje yekuti uite izvozvo kwozvinezvi isusu tiri nzvimbo dzinedzi zvakatoma.
Mumwe mugari wepaWitches Farm pedyo neBanget amai Emilda Kanyoka vanoti panguva yakaita seino hurumende inofanirwa kunge iine urongwa hwekupinda muvanhu ichivapa chikafu nekuti vanhu vakawanda havana chikafu mudzimba dzavo.
Ivaifanira kumbotibatsirawo kumazuva arungu vachitarira yayo kuti batsirawo nechikafu nokuti kana vachiti garei muzimbabwe mumba munonakidza kugara unechikafu chavo kutedzera tikutedzera hatisi kupikisa apo mechinzi garei muzimba dzedu munochechi.
Asi mumwe samusha vaJames Mano avo vanogara vari vasere pamba pavo vanoti vakatora matanho ekuti vasagare vakawanda mumbe yekubikira sezvavaisiita chirwere checoronavirus chisati chagogodza pamusiwo wenyika.
Ivaifanira kumbotibatsirawo kumazuva arungu vachitarira yayo kuti batsirawo nechikafu nokuti kana vachiti garei muzimbabwe mumba munonakidza kugara unechikafu chavo kutedzera tikutedzera hatisi kupikisa apo mechinzi garei muzimba dzedu munochechi.
VaMishek Zera ava vanogara pashanguru pedyo nechinhoi vanoti kurudziro yekusaungana inopesana zvikuru netsika nemagariro epachivanhu izvo zviri kuita kuti vamwe vatadze kusiyana netsika dzavo senzira yekuti vasapane chirwere ichi. VaZera vanoti chinhu chakaoma kudzinga hama neshamwari nevavakidzani kana vachinge vauya pamba pako.
Kuonekwa uchifamba kana muri tu like kwandabva inino kwakomana vaitofudza munhu vari muside meroad muri mubani vari 6 vakamhanyisa vaida kutorohwa but there is a situation yekuti tiufudza munhu its common cause yekutozikana kuti tiufudza munhu vakomana mombe dzinoita majana kana tinoungana tese senge zvakaita panapa this is family setup ende kuti titi isusu kwavari iyo yato crowd takaita zvatakaita but ndochidii imi mauyawo matoita crowd ndochokwadi chizere ichocho ava vauyawo vari kupfuurawo yato crowd tine culture yatinozati vanhu vatomatese sometimes you just need to wear and ona kuti cha izvishuwa zvinoita zviri kudii zviri kuitika we can't avoid it yangu fana neflu kana iri flu chaiyo chaiyo zvinoreva kuti family yese tatobata.
Vachitaura kutanga kwesvenhurino muchinhoi gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hapana munhu anofa nenzara sezvo rubatsiro rwechikafu rwuchawedzerwa munguva ino yekuvharwa kwenyika
and chikafu charamba chipa vanhu hakuna munhu anombo hapana this lockdown doesn't stop the giving out of food especially mitigating hunger it's not going to stop if there is anything it's going to be even increased to make sure that nobody dies of hunger.
Asi vanhu vakaita saamai Kanyoka vanoti hapana rubatsiro rwavari kuwana munguva yelockdown ino. Vagari vemumadhorobha vari kuchemawo kuti vanoda ruyamuro rwechikafu sezvo vasina kwavanowana mari yekutenga zvekudya. Izvi zviri kusiya vanhu vakawanda vachida ruyamuro rwechikafu kudarika apo nyika isati yavharwa kwemasvondo matatu. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe kusvika nyika yawana gohwo rakanaka gore rino. Zimbabwe yapinda muzuva rechitanhatu yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vapfumbamwe. Mumwe wacho Zororo Makamba akashaya muHarare mwedzi wapera. Pasi rose vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu vafa necoronavirus iyo yakatanga kuChina gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Justice, VSET, rinoti harisi kufara nezvakaitwa nemapurisa ekwaMutare neZuro ayo akaparadza miriwo nematomatisi anokosha zviuru nezviuru zvemadhora panguva iyo nyika yakatarisana nenzara. Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vanoti hurumende inofanirwa kutsanangudza zvakapa kuti mapurisa aparadze zvinhu izvi.
Isu seboka reVSET tine kunyunyuta kukuru nezvakaitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police yakwaMutare, apo vakawanikwa vachipisa chikafu, vachipisa mavegetables emamembers edu anga akananga kumarket yokusakubva kuti vandokwanisa kutengesa. Somufunga sokuziva kwenyu mukomarei pamaguidelines kana kuti mamajors akaiswa nehurumende, varimi varipo vanotendedzwa kufambisa chikafu, kufambisa zvirimwa zvavo vachiendesa kumamarket kuti zvitengeswe. Saka tinoshamisika kuti sei zvakazodero kwaMutare. Havasi kuziva here zvigaro zvakapiwa nehurumende zviri kutishamisa. Saka isu seboka zvinhu zvatisiri kufara nazvo tinovimba kuti vakuru venyika kana ivo vemapurisa vachapatsana ngudzo kuti sei zvakaitwa nenzira yakadai.
Kunyange hazvo hurumende yakatara kuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus, vaWadzai vanoti nhengo dzavo hadzina zvadzakakanganisa.
Hachisi chokwadi kuti nhengo dzedu hadzisi kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika. Nhengo dzedu dziri kutevedzera, asi mukatarisa nyaya yekwaMutare ndeye mafarmers anga achiunza zvinhu kuendesa kumarket, and kune mamarkets mamwe ari kushanda izvezvizvi, ende zvinhu zviripo pamamajors akaiswa nehurumende pavakatara lockdown. Saka mamembers edu mazhinji akabva mumamarket aya, but kwakangosara vashomavo vari kuita kuti zvinhu zvinenge zvauya zvikwanise kutengeswa, nokuti mafarmers achiri kuuya nezvinhu zviri kubva kuminda yavo. Saka chokwadi chiripo ndechekuti isusu seboka tinotokurudzira mamembers edu kuti aterere zvakatarwa nehurumende, ende kuti ange achibatsira kwechirwere cheCOVID-19.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Faro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Linette Mwashita vari kuItaly uko kwanetsa pamusoro pedenda recoronavirus. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Mwashita. Mungatisana nguruo kuti kwamira sei kwamuri kuItaly uku panyaya yecoronavirus.
Kuno kuvanhu vari pachin super quarantine, you know, vanhu vari kunyatsonetseka kuti waita sei, nekuti vanhu vakawanda vari kurwara, vanhu vakawanda vari kufa vatine vana vadiki as well vari kumaketi vasina maproblem ekudhara sezvinotaurwa nemedia. Tiri kunyatsoona kuti chirwere ichi chinonyatsobata-bata vanhu vese.
Imi timbotipawo nhoroondo yekuti imi muri kuzvigona sei zuva nezuva ikoko kuita.
Tingati vhiki rekutanga zvainetsa zvisingatomboite chishaya kuti ndoita sei. Inini semudzidzisi ndandiri freelancer teacher saka basa rakabva ratopera nekuti vanhu vandaidzidzisa vakati zvoniwo aiwa tozotangidza patsva kana quarantine yapera nekuti zvekuita online learning zvekudzidza paskype hatidi saka takatanga tichineseka nenyaya yekuti tichazobhadhara sei magesi tichabhadhara sei rent tichatanga sei chikafu vhiki rechivi tu ndo patakatanga hedu kungobhohwawo zvedu sevanhu tichishaya kuti tonyatsoita sei vanhu vemuitaly vakabva vafunga kuti aiwa ngatitange kuitai maprogram ekuti toti kuma6 o'clock manheru vanhu vese vobuda pamabhalkoni avo votanga kungoimba masongi eitalian saka toti vhiki rapera ndozvaiita vanhu vane mamusical instruments voplaya mamusical instruments mapiano maviolin voita kudaro asi ndofunga zvakapera last week nekuti vhiki rino hapana zvati zvaitwa vanhu vakangonyararanyararawo zvavo tajaira asi muno vanhu vachiri kubuda zvisingabvumidzwe nehurumende saka hurumende yakati izvo ivo vanenge vachipa mafaini vanhu vese vanobatwa panze vasiri kuenda kumashops vasiri kuenda kumafamasi kana zvakaneta stereki vanogona kuti kuendeswa kujeri
kupa nyaya yeutano iyi iwe kana ukaonawo uri kunzwa se une chikosoro kana flu kana zvimwe zvakadaro hazvityise here pari zvino chimbotiudzawo zviri kuitika kwauriwe
zvinotyisa zvisingatongoite nekuti pakatanga korona kunyatsozivikanwa nevanhu muno muitaly inini ndakatanga kurwara ndanga ndine sore throat nefever musoro uchitema zvese ndichingonzwa for 3 days kunyangoti kubva 1 March kusvika 3 March ndichirwara ndisingagonobuda magumbezi hazvanga zvisina kufanana neflu yatajaira isu muzimbabwe imweya yokuti unongoenda kubasa chero uchirwara neflu aiwa zvanga zvisingaiti saka ndakatomanikidzwa kuti ndiite self isolate kuti ndisaspredhe kune vamwe vanhu fortunately fever yakapera after 3 days zvapera kudaro bva ndatanga nechikosoro manje nerunny nose asi pazvakatanga izvozvo ndopatata kudzwa muno muitaly kuti coronavirus haisingori fever nechikosoro maproblem ekufema aiwa inogona kuita kunge cold inogona kuita kunge flu saka chero kana munhu ane sore throat ane fever zviri 2 kana kuti zviri 1-1 inogona kunge iri futi hicoronavirus unengoriwo munhu ane immune system iri strong saka haikubate sevanhu vakuru vanhu vane diabetes nemaheart problem ndakangorambawo ndichitora mushonga weflu ranenos kubva yapera chikosoro hachina kupera saka ndakazitaura manje nachiremba chiremba akati zvoni unenge masymptoms ako anenge eflu asi just in case set precaution ramba uri mumba usatomboende kumashop ungogara pamba so ndozvananga ndiri kungoita so at the moment sezvazviri manatural remedies ari kushandawo asi chiremba vakati kana mazuva atifurei mashoma ndofanira kumufonera futi ndimudze kuti ndakunzwa zviri nani here kana kuti ndave wese kana ndava wese vanondipa maantibiotics asi kana zvakangoperawo ndogara ndaudza dokta kuti ndave nani so ndo system yiri kunoko kuti uzodaidze ambulance ikutore kukuendesa kuchipatara kuti unotestwa unofanira kunge watoo munhu ari mucritical condition no inini handina kutestwa nekuti inini chikosoro changa chisiri kungopera saka kwanga kwakuda kungoziva kuti ichikosoro ichi chiri normal here kana kuti pamweya coronavirus iri kuda kurapwa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashingtoni.
tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri. Iye zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ine ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi ndiri kukupai hurukuro yedu yataita naSashigaro vesangano rinomirira vanamukoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo, tichitarisa chibvumirano chakaitwa nesangano ravo pamwe nehurumende chekuti vanamukoti nevamwe vanoshanda muzvipatara vange vachipiwa mari yekubatsirikana munguva ino yechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 allowances. Asi vanamukoti vakawanda vanonzi vari kuti mari iyi ishoma zvikuru, izvo zviri kutsinirwawo navadongo. Tatanga nekubvunza vadongo kuti zvakamira sei pachibvumirano chavakaita nehurumende.
Isu sevashandi mahealth workers takagara pasi nehurumende mushure mwekunge tataura zvichemo zvedu panyaya yeCOVID-19. Manesi vanamukoti vari pahigh risk yekutapukira chirwere checovid ichi, saka vanofanira kupiwa yatinoti risk allowance yekuitira kuti vakwanisewo kutenga zvekudya, vakwanisewo kubatsirika kana vichinge vabatira chirwere ichi vari pabasa, nekuti mukana wekuti vachibatira vakawanda nekuti vanhu vavachibatsira varwere vakawanda vanokwanisa kunga vaine chirwere ichi.
Makasarudza sei vashandi vanofanira kunge vachizowana rubatsiro urwu? Tichiona kuti mune zveutano mune vanhu vakawanda vanoshandamo.
Hurumende yakauya ine vanhu vayanga yatara vavaiti response team, vavaiti ava ndivo vanofanira kuwana mari iyi, nevanhu vanoshanda kuma isolation center nekuma screening center. Izvi hazvina kutiitira zvakanaka ende hazvina kutifadza isu sevashandi. Tikataurirana nehurumende kuti no, isusu tiri kuona kuti riski iri panyaya yecovid inotoda munhu wese, inoda kuti nesi wese ange chiwana mari iyi. Saka hurumende iyo neurongwa hwayo vanga vasina kuisa manesi ose, vanga vakaisa manesi mashoma shoma, manesi anoshanda kuma screening nekuma isolation jet, and manesi vavanga vari vashoma vichibva vasiya manesi vamwe vose vanoshanda kuma hospital, kuma clinic, kuma wards, kuma casualty, vasina kuvaisa ipapo. Saka takazokwanisa kuwirirana nehurumende kuti no, munhu wese nesi wese ari parisk, mupei mari iyoyo, and ndo chibvumirano chatakanyorerana.
Saka makawirirana mari inofanira kunge ichipuhwa vana mukoti?
Tina kukwanisa kuwirirana pamari kuti ana mukoti vanofanira kupuwa mari. Hurumende yakanga ichiti vanhu ivavo vayanga yati ndova vachapa mari yada kuvapa 55%, 55% yebasic salary. Isu manje takazviramba tikati riski iri panyaya yecorona haisiyani kuti munhu ndiani, ane chinzvimbo chipi muministry of health, ane chigaro chipi. Kana tiri pariski tose takafanana. Saka takazokumbira hurumende kuti itipe mari yakafanana kana tichitaura panyaya yeriski, zvisinei nekuti ndinesi aid here, ndiRGN here, ndiPCN here. Saka nesi wese achapiwa mari yakafanana yerisk allowance kutanga mwedzi uno, and mari idzi dzichauya iri backdated to March. Saka ichava iri mari yemwedzi muviri ndokurana kwatakaita.
Saka zviri kureva here kuti imi makatambira figa yakauya nehurumende?
Hatina kuwirirana naro figa ravakataura. Chatakaita ndechekuti takati isu vafane kubhadhara tichienderera mberi nekutaurirana kuti vaise mari inoita kuti mukota angaiwana akaipiwa anokwanisawo kuita something, anokwanisawo kubetsereka even akada kuenda kuchipatara kana kuri kuti abatira chirwere ichi anokwanisa kunorapwa. Saka ndo zvatiri kuita pari zvino.
Muri kuti hamuna kuwirirana pamari yakaiswa patafura nehurumende, mune tarisiro here yekuti muchasangana zvakare nehurumende muzeye nyaya, uye imiwo sesangano imari yamuri kubuda?
Ehe, tine chitarisiro chekuti hurumende ichadzoka nokuchimbikidza kuti tinge tichitaura nenyaya yemari yatiri kuda yatanga takaisa patafura. Isu takavataurira mari yataida. Mari yataida isu inoita iyo 10,000 Zimbabwean dollar per month kunana mukoti vose iri risk allowance and iyo vakati ivo vakuenda kuma principles kunotaura nenyaya iyoyo then kana vane mhinduro yekuwedzera nokukwidza kuti isvike kumari yatiri kudaiso vachachimbikidzika kudzoka kwatiri tichitaurirana.
Manga makateerera kuna sachigaro wesangano reZimbabwe Nurses Association vaino kidongo muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
So we see